This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu zvita 31/2014 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vamwe vanhu vagara vane vachiita izvozvo kazvokuti vanoda kuzoita zvinhu zvavo panguva yekupedzisira, uye sevamwe vanhu vanga vasingazivi kuti vanokwanisa kutifonera vachitsvaga rubatsiro.
Hurumende yeSouth Africa inoti nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanhu vanyorese kuti vawane mapepa ekushanda munyika iyi zviri pamutemo.
Kune mapresi makuru chaizvo ndisingadi kuzonyotserai pokuti vai kana mukasabva muchaona zvinoitika. Saka wezinoti muchaona zvinoitika nizobona okuza kwenzakana ipreti homeyo.
Vana veZimbabwe vanga vakapotera paMethodist Church muSouth Africa vobviswa pachurch iyi.
Pari zvino tine vanhu vana vatakonfema kuti ndo vanacho chirwere, asi kune vamwe vatiri kufungidzira kuti vanacho. Saka tichiri kuvaongorora tichiita matesti kulaboratori kuti vanacho here.
Chirwere chetyphoid chonetsa zvakare muHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMalusi Gigaba vazivisa nhasi kuti chirongwa chekupa vana veZimbabwe mapepa ekushanda kana kudzidza munyika iyi zviri pamutemo chiri kupetwa manheru ano. VaGigaba vaudza vatori venhau muPretoria kuti vose vasina mapepa munyika iyi vachatanga kudzoserwa kuZimbabwe. Vanotiwo vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu ezviuru ndivo vanga vanyoresa kuti vapiwe mapepa. Asi zvinonzi vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu nemasere vanga vasati vaendesa mapepa avo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana, avo vari kubatsira vamwe vasati vanyoresa kuti tinzwe kuti sei vamirira kusvika zuva rekupedzisira.
Vamwe vanhu vagara vane vachiita izvozvo kazvokuti vanoda kuzoita zvinhu zvavo panguva yekupedzisira, uye sevamwe vanhu vanga vasingazivi kuti vanokwanisa kutifonera vachitsvaga rubatsiro. Saka vakatozozivawo nekupera kwenguva ndokutanga kumhanyamhanya vachiuya kwatiri.
Mishina yacho iri kunyatsoshanda here? Muri kukwanisa kubatsira vanhu?
Mishina iri kushanda hongu, hatisi kuwana dambudziko pari zvino. Nayo dambudziko takangoriwana mazuva ekutanga bedzi muna Oktobha, zvikuru sei ndo painyanyisa kunetsa. Asi pavakazori tichinjei website racho zvakanga zvaakutifambei zvakanaka. Akazenge paakungoita dambudziko rekufona kuti foni yacho yainonoka kudayirwa, saka yaidya mari yakawandisa zvikuru. Asi nekunge vanhuwo vachiita vachiita vashoma, izvi zvakazoita kuti zvive nyore. Iye zvino unogona kubata ko kwekanguva kuda 3 to 5 minutes wakahodha. Patakamboita experiment pano pabasa tichida kuona kuti munhu angahodhe nguva yakadii, ndakahodha for 1 hour 43 minutes. Manga muri muna Oktobha vanhu vachakawandisa, asi iye zvino handichasviki panguva yakareba zvakadaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria. Tabatawo vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda, tikatanga nekuvabvunza kuti vari kuonawo sei kufambiswa kwanga kuchiitwa chirongwa ichi.
Takafara nekuitwa kwanga kuchiitwa chirongwa ichi, kunyange mazuva ekutanga pakange pane matambudziko anga aripo, asi mukufamba kwemazuva zvinhu zvakanga zvava kufamba zvakanaka. Tinoona kuti neurongwa hwanga huripo, vana vazhinji veZimbabwe vakakwanisazve kuapplya mapemiti avo online, kunyange pane vamwewo vasati vakwanisa kuti vazviite mazuva ranhasi rinova zuva rinopera chirongwa cheZSP.
South Africa iri kuti ichatangawo kudzorera kumusha vanhu vasina mapepa. Munoti kudii nedanho iri?
Zvinhu zvinenge zvakationei pamutemo. Ivo vanenge vachidawo kuti munhu ange aine mapepa, asi isu tinoona kuti nekuoma kwakaita zvinhu munyika yeZimbabwe, zvinhu zvichaomera vana veZimbabwe vakawanda, nekuti mabasa hamuna, upfumi hakuna kumira zvakanaka. Uyezve tikatarisa nyangwe zvinhu muno muZimbabwe, zvinhu zvinotengwa nemari iri pamusoro, takatarisa zvekuSouth Africa. Saka zvinhu zvichationerei, asi nekuziva kwedu tinoonazve kuti vanhu vazhinji vachatoshandisa nzira dzisiridzo kuti vadzokere mukati meSouth Africa, vachipinda atingati pachirungu maillegal entry points, vachipinda nemugwizi, zvinova zvine njodzi, nokuti iko zvino mvura iri kunaya, kune ngwena dziriko, vamwe vanogona kuenda nemvura, vamwe vanogona kubatwa nengwena.
Vanoona zvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Mzenda vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington.
Nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakapotera pachechi yeMethodist muJohannesburg zvinge zvabva panzvimbo iyi, sezvo kubva mangwana panzvimbo iyi pachinzi hapafaniro kunge paine vanhu. Vanhu vanosvika mazana mana ndo vanonzi havana pekugara, vakawanda vari zvizvarwa zveZimbabwe zvinosanganisira vana vadiki vanosvika zana. Vanhu ava vakanopotera kuSouth Africa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira zvezvematongerwo enyika pamwe nekusamira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
Bishop Paul Verin vaibatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi vanoti vachaona kuti vapoteri ava vose vawanirwa pekugara, uye vanoti hapana achaita zvekumanikidzwa kubva panzvimbo iyi. Asi zvinhu zvinenge zviri kunzi zviri kuramba zvakaoma kuti vanhu vaone pamwe pekugara. Tabata vamwe vakapotera panzvimbo iyi vanowo muguti, avo vakapotera kunyika iyi mushure mekuti vainge vaitwa kafira mberi nenhengo dzeZANU-PF musarudzo dzemuna 2008, apo vaimirira MDC senhengo yeparamende kugoke nembudziya.
Asataona pekugara mukoma.
Mamboedzawo here kuenda kumu?
Ndaedza kutsvaga nzvimbo inova ndoyekuti maspaces muno muSouth Africa. Ndikavaudza dambudziko rangu vakandidzisira from 900 to 500. Asi ndaedza kutsvaga gwama neshamwari iyo 500 yacho yekuti ndiende kuspace. Ndiri kuishaya.
Kana muchiti kuspace munenge muchitaura nzvimbo yakaita sei chaizvo?
Kanzvimbo kavamwenzana kuti kanokwana katitimezi yakanokwanawo double bed. Nepaseji yekuti unenge uchibva panze, kana uine kasopu unokwanisa kubika papaseji ipapo, asi nzvimbo zvimwe zvinhu zvizhinji panenge pasina.
Ndekupi kwacho kune
nzvimbo dzemahara chaidzo dzakanga takatarisira haihondo nevanhu vechechi, bcause izvezvina bhishopu wacho aina kumboedza kunotaana bhishopu vaya ndaitaura kuti apiwe makini, but hapana budiriro nokuti ndambotaana incoming superintendent akatondiudza kuti iye akatopiwa instruction yekuti hapafaniri kuva nemurefugee kubva musowa 1 deadline ndeekupapeke 1.
Saka mungaziva here kuti vanenge vasina kukwanisa kubva apa kusvika mangwana vachaitwa sei?
Kune matres makuru chaizvo ndisingadi kukunyepirai.
Ekuti kudii?
Okuti ibvai kana muchasabva muchaona zvinoitika. Saka wezinoti muchaona zvinoitika nizoona okuza kwenzakana itretomeyo
vano muguti vakapotera kuSouth Africa vachigara pachechi yeMethodist muJohannesburg. Vanga vari parunare muJohannesburg makare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nekwarinoti kukundikana kwehurumende kusazisa chivimbiso chayo chekuti ichabhadhara vamwe vevashandi vayo vasati vawana mari dzavo dzekutendwa kana kuti mabhonasi mwedzi uno. Munyori mkuru wepitu zetwa Raymond Majongwe vanoti sekuvimbiswa kwavakanga vaitwa negurukota rezvevashandi idzva amai Priska Mfumira kuti vachawana mari dzavo kupera kwemwedzi uno uyo wapera nhasi hapana mushandi akwanisa kuwana mari idzi kubva kumabhanga. Vamajongwe vanoti chaitwa nehurumende kuvabata kumeso sezvo vashandi vashoma-shoma vari kunzi vava namari idzi dzakaiswa mumabhanga mavo asi vachikundikana kudzitora zvichinzi nemabhanga pane zvinoda kutanga zvagadziriswa. Amai Mupfumira vakanga vaimbisa kuti hurumende ichabhadhara vashandi vasara ava muzvikamu zviviri, chimwe chichiwana mari mumwedzi uno, chimwe chizowana mari iyi mwedzi unouya. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vati vanoda kutanga vawana mukana wekutaura nevehurumende vasati vapa pfungwa dzavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Nezuro takanga tawanawo vanhu vemuhurumende vakanga vatifonerawo vachitivimbisa kuti mari yanga ichibuda nhasi. Nhasi pane vane mabhengi anga achiratidza kuti mari iyi yanga yasvika kubhengi asi vangu kubhengi vanga vachinzi haigoni kutoreka. Saka zvinoreva izvo kuti hurumende haina kubhadhara mari yebhonasi. Isu tine chishuwo chekuti hurumende inofanira kuteerera vashandi vayo. Nyaya yebhonasi haisi negotiable in our view nepamusana pekuti tanga takaimirira ende kumirira kwedu ndekwekuti takavimbiswa naminister wefinance katatu. Saka zvinotishamisa kuti tinozotaurirwa nhasi kuti mari haipo. Isu takatokwereka, takatopinda muzvikwereti, takatotumira vana kure tichifunga kuti tichazowana mari yekunovatora tikameka mapromises. Tinoona sekuti maitiro akadai maitiro evanhu vanotori neupinyu.
Asi vamajongwe, kana mari iyi ichinge yakuonekwa mumabhanga isati yava kukwanisa kutorwa zvayo, hamuoneri kuti hurumende yazaisa chivimbiso chayo?
Zvakangofanana nekuumbirwa mombe yedhaka. Kana usingagoni kuirinisa kana kuikama haisi mombe. Mari yabuda mubhengi usingagoni kuishandisa haungagoni kunobhadhara chikwereti uchiti chikwereti chako ndichazokupa mangwana. Mari yandakakwereta nekuti yareflecta mubhengi. Handizvo, tiri kuda kuti tifambirane nenguva kuvimbika nekutsidzira zvinhu zvamunenge mapromisa vanhu, kwete kuti tinoita izvozvo kuti inenge yavafungira mwoyo wendorwembwe kuti pamwe tichapiwa, pamwe tichadaidzwa kumusangano, pamwe tichanyimwa, pamwe ticharohwa, pamwe tichasungwa. Hatisi kuda maitiro iwaya. Iyi hurumende yevanhu vatema, tiri vashandi vechitema, tiri kusevha nyika yedu zvakanaka. Ngavatirespekte mhani vanhu.
Makamanyorera kugurukota idzva rezvevashandi muchida kuti munge muchisangana navo kana nevamiriri vehurumende, pane chamati manzwe?
Hurumende ngaizive kuti ine vashandi vayo. Kune chinhu chinonzi Apex Council chandagara ndichingotaura tichiti hachina mazino.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri, munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kuzivisai kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page, endai pa www.facebook.com/viewway.shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/viewway.shona.
Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kutungamira mukutsvagwa kwendege Air Asia iyo yakatsakatika nezuro vanoti vari kufungidzirwa kuti yakavira mugungwa. Ndege iyi yainge ine vanhu vanodarika zana nemakumi matanhatu nevaviri.
Vanhu vashanu vanonzi vakafa mu vanhu vaviri vanonzi vakafa mundege iyoyi yeku Air Asia vanonzi vawanikwa nhasi uye mitumbu yavo yaendeswa kuIndonesia.
United States Census Bureau inoti uwandu hwevanhu pasi rose hunonzi uchasvika pamabhiriyoni masere nezviuru zviviri muna 2015.
Vakuru vehurumende yeGambia vanoti mutungamiri wenyika iyi adzoka kumusha nhasi mushure mekunge pamboedzwa kumupidigura nechisimba nezuro. Mauto anonzi ari kutenderera maguta makuru ose enyika iyi.
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne pa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder re Wizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Christopher Chonzi, vanoti chirwere chetyphoid chadzoka muHarare uye chiri kuwanikwa kunzvimbo dzinoti Budiriro neGlenview pari zvino. Vachonzi vari kukurudzira veruzhinji kuti vatange vafashaidza mvura yekunwa uye nekudziisa chikafu nekuteedzera utsanana hwose hunodiwa kuitira kuti vasachatapurirwe chirwere ichi. Vanotivo vanenge vachifungidzira kuti vabatwa nechirwere ichi vanofanira kuenda kukirinika iri padyo navo kuti vanoongororwa naana chiremba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Pari zvino tine vanhu vana vatakonfirma kuti ndo vanacho chirwere, asi kune vamwe vatiri kufungidzira kuti vanacho, saka tichiri kuvaongorora tichiita matest kulaboratori kuti vanacho here.
Inzvimbo dzipi dzamawana chirwere ichi kune avo vamuri kufungidzira kuti vanacho?
Pari zvino kuBudiriro nekuGlenview. Budiriro 1, 2 neGlenview 3.
Zvii zvinokonzera chirwere ichochi chetyphoid?
Chirwere chetyphoid chinowanzokonzerwa nekushayika kwemvura yakanyatsochena nekuti vanhu vano. Chirwere zvakare chinokonzerwa nekunge paine tsvina yakawanda. Tsvina inogona kunge iri yevanhu, tsvina yekuti magarire evanhu, nekuti chirwere chinokonzerwa nebacteria. Bacteria inowanzofarira kugara sewage. Saka kana pakaitika ipo pekuti sewage yasanganiswa nemvura inonwiwa nevanhu, chirwere chinobva chapinda mumuviri wemunhu chobvachakonzera. Saka pese panenge paine tsvina nekushayikwa kwemvura, tsvina, marara, mhunzi, makonzo, zvese zvinoita kuti bakteria ikwanise kupinda mumunhu ndo zvinowanzokonzera. Saka munomu tinoona kuti pane kushayikwa kwemvura, pane pamwe pekuti sewage inogona kunge yakaputika, pane pamwe pekuti vanhu vari kungotengesa chikafu changotorwawo chasingazivi kuti chabikwa kupi, changa chakachengetedzwa zvakadii uyezve chakabikwa zvarini. Ichocho chinogona kunge chava nefuti mabhakteria avayo. Uyezve kuitawo kumwe kwekuti izvo senguva inoi kwaakunaya, tsvina inopedzisira yakukurwa nemvura iri kuyererayo yopinda matsime evanhu kana vachinge vashaya mvura. Tsvina iyoyo ndo inenge ine utachiwana. Saka utachiwana iyoyo ukanwiwa nemunhu anopedzisira aita chirwere ichochi chetyphoid.
Zvii zvingaonekwe nemunhu kuti azive kuti ane chirwere ichochi chetyphoid?
Chirwere ichi chinotanga chichiita sezvinoita zvimwe zvirwere, hachinyatsobuda pachena. Zvinongoita semalaria chiri kutanga kana kuti flu, zvekuti munhu anonzwa kuti handiri kunzwa musoro, ndiri kupisa mwiri, ndiri kunzwa kuneta, ndiri kunzwa majoini angu achirwadza, mudumbu mangu muri kumborwadza, pamwe tinoita manyoka. Saka kana munhu achinge anzwa zvakadaro achigara kunzvimbo yatinoona Budiriro Glenview, munhu iye anofanira kuenda pakliniki nekukurumidza. Chiti tachibata chiri pekutangisisa, munhu anopiwa mushonga akanonoka. Zvino chinozopedzisira chakomba zvekuti pamwe pacho anenge akuda kutozvinoitwa operation.
Avo vanga vari mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Chris Jones vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitarisa zvakaitika munyika mugore rino ra2014 iro risvika kumagumo nhasi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya nevamwe veruzhinji vanoti kudzingwa kwaamai Mujuru handiko kunogadzirisa upfumi hwenyika.
Iyo ZANU PF yeke zvinhu vari kugwisana, vari kuita sei, vari kuita sei. Orait, tingati zviri right nokuti kuchenesa musha asi kana kuda kunyatsobvunza mubvunzo wedu wokuti zvichabatsira kuti nyika ivanduke here. Inini mhinduro yangu inoti handioni zvichibero.
Asi sachigaro weZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti vanoti ZANU PF iri kuita zinyekenyeke vari kureva nhema nekuti yanyatsobatana uye yaakufambira mberi.
Vamunangagwa havana bato ravanotungamirira kuZANU PF. Vamunangagwa vanotungamirira ZANU PF vachiteverera vamugabe. Saka hamuna mapoka mapoka akasiyana aya amuri kutaura. Hatisi kuziva kuti kana vamunangagwa vachitungamirira rimwe boka ko rimwe rotungamirirwa nani. Muri kuti vamunangagwa vari kurwisana navamugabe here? Then zvingarevei kana vamugabe vakaisa vamunangagwa panzvimbo masvondo maviri apfuura. Saka hakuna kurwisana kuri kuitwa muZANU PF.
Rushavashava munyaya dzezvematongerwo enyika haruna kungowira ZANU PF chete. Bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai rakapatsanuka nepakati kechipiri nekuda kwekusawirirana pamusoro pekuti vatsvangirai voramba vachitungamira bato iri here kana kuti kwete. Izvi zvakaita kuti vamwe vashaye tariro sezvo MDC riro bato range richitarisirwa nevazhinji kuti richakunda ZANU PF kana kuti igare yakasimudza nzeve. VaNelson Chamisa avo vainge vakatarisirwa kutora chigaro chemunyori mukuru muMDC vakakundwa navaDouglas Monzora paCongress yebato iri iyo inonzi nevamwe haina zvikuru zvayakaburitsa kunze kwekupa masimba akawanda kumukuru webato iri vatsvangirai.
Ngatisaita zviya zvokuti pafa munhu panowanikwa muroyi. Rumwe rufu runenge ruchinge rwakonzerwa nezvakawanda zvinenge zvichiti nguva yacho inenge yanzina Mwari yakwana. Saka tinofanira kutarisa kuti zvinoitika muCongress hongu pane zvinogona nge zvakamazhika kana kuti zvibinga mutinyi pano neapapo. Asi chandinoda ndechokutenda vakavhota vachitsigira inini, vakavhota vachitsigira musangano, nevakavhota vachitsigirawo vamwe vakanga vasingatsigiri ini. Ndo zvinoita mushaka. Rume rimwe harikombi churu.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vaPesai Ruhanya vanoti zvinofadza kuti chikwata chakabuda muMDC icho chinotungamirirwa naamai Sekai Holland chave kuita hurukuro dzokuita mushandira pamwe nechikwata cheMDC chinotungamirirwa navaWalsh Mwencube nekuti zvinogona kusimbisa vanopikisa ZANU PF. Muna 2014 mekare makaumba mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita seTransform Zimbabwe pamwe neAfrican Democratic Party iyo inotungamirirwa naamai Maslini Kasha. Asi vamanyanya nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapato anopikisa muZimbabwe haana kunatsosimba uye anotofanira kusunga dzisimbe kana achida zvekutonga nyika ino. Munyaya dzechitendero 2014 yakavewo neminana nezvimwe zvakasiya vamwe vasina matemukanwa. Mune chimwe chiitiko chakakatyamadza vakawanda, mapurisa akarohwa zvakaipisisa nemapostori kubudiriro.
Pamunomhangarirwa munomhangarirwa nevamwe venyu vari kuimba nemipana apa. Ndova munomhangarirwa navo kubva zuva ranhasi
chatoimba izvozvi hapana chakwana apa hapana chakwana.
Mune imwe nyaya, madzimai mazhinji munyika akaita samai Hilda Ndlovu anotiwo akafarira kukandwa mujere kwakaitwa vaimbo vemukuru wechechi yeRMG Independent End Time Message vaRobert Martin Gumbura mushure mekubatwa nemhosva yekubata nhengo dzesvondo iyi chibharo.
Kusungwa aizviti mufundisi aGumbura vakapiwa mutongo we40 something years zvakatifadza, zvakaratidza kuti muZimbabwe marights edu akumirirwa isusu vanhukadzi.
Asi kunyangwe vamwe vari kugunununa, vamwe munyika vanoti zvinhu zviri kuvafambira sezvo vakakwanisa kuita zvavaida kuita gore rino. Asi vazhinji vanotenderana kuti zvinhu munyika zvakaita manyama amire nerongo zvekuti zvikasavandudzwa mugore rinotevera vakawanda vachanonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Iko zvino tochimbonzwawo mashoko evamwe vatakataura navo nevamwe vanga vari panhepfenyuro yenyu yeStudio 7.
Kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuakuzwa kuti ndiri kuda upresident. Mirai. Kana ndikahuda handizi kuno Zimbabwe. Handizi here.
mumusangano wezanu PF ukaudzwa kunzi basa rako rauri kuita imbomira rakuitwa naningi hazvifanire kukurwadza izvozvo. Ndingakupei mufananidzo wepandakambo mira basa ndiri secretary wewomen's league 1989 pachipinda amai Sali Mugabe hazvina kumbondirwadza.
Two vice presidents from ZANU side is Emerson Mnangagwa.
Aiwa, Mnangagwa ndimera shumba murambo kwachivi wekuruzevha asatamba sezvo zvake pamurungu zvaanongoziva chete ndozvekusuka nyika yake kubva ari mudiki from the age of 19 zamara rasinda ma70 handina zvinhu zvandoziva kunze yosevenzera nyika yangu nekurisa kuriita kwada kusununguka ndosungudza mwoyo wangu.
Zimbabwe dhora haisi kudzoka, mupanzwisise ipapo, haisi kudzoka kusvika tagutswa isisu kuti taakudini, taakuprodusa. Iye zvine izvi nhamo yedu ngeyekuti hakuna production.
Akazima fanaba kuzvibengi tiwapedza ashwarini kuti mazimbira haasi kudzoka. Magoni coins wabatsa kuti vaite change. Ukapamba mudima nousiku ukati pane pano zvidhoma unozoona. Saka hapana dambudziko riripo, and to me as a war veteran handina kumboona kana dambudziko riripo. Mai namai mujuru vanozviona nazvo kuti tu imimi ndimuruda kuvarwisa, so leave them alone.
Manzwa kubva kune vamwe vakaita semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mudzimai wavo Mai Grace Mugabe vaiva mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nevamwe. Iko zvino tochinzwawo kubva kuvateereri vedu veStudio 7.
Gore rino inzara yoga yoga munyika muna kana chinhu kutori kuratira gorero rino kuti gore rakatodhakwa zvokuti vana Mugabe vaitoti mura nenzara ivo vari kuguta vari kutambira mazimari tiri kutwa nenzara kuno. Saka isusu Mugabe uyu atiuraya kana kana muzimba uku. And the one some photo for tom for tom tom she can the pion 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 waka waka baby.
Dino itwa funga igare kai matlengwe. Dino gara ku Heathcliff ku extension. Dino da kuti kumaZimbabwe ni ose ngati gazirire kushinga mu economic situation yatakatarisana nayo mugore ra 2015. Zvakare hama dzangu dzose ivai muchiropafadzwa naMwari, zvisinei kuti zvingava zvakaoma hatingoshingaira tichienda. Politically, socially, economically tezvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka, hatingozvipira kuna Marure ndiye anotichengetedza. Mazvita henyu veStudio 7, pfuurirai mberi nebasa renyu rakanaka muzita raJesu, amen.
Samuel Kubikwa wakumbare. Gore rino kisimusi hatina kuitamba zvakanaka, zvina kunyatsomira zvakanaka nekuti sirivheri nendarama dzatakavisirwa nehurumende yedu dzemabond coins hadzisi kushanda. Saka tose hatina kana chataka chatinacho kweindastri yedu hatina. Gore rino takatamba takarara, kuna chataiti ndo chinonzi kisimusi. Ino Mwari vati nzira tisatumira mutumwa, vatinyaradza. Ndatenda.
Magali Studio 7, Magali Studio 7, Maria Zimbabwe, Rangu Chambu Zikuta Induna, Mdino Kushuira, Iko Richard Inofaza. Thank you. Yes, thank you. Wonderful listening. Ciao.
Tinotenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa chedu. Asi vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro anga akaita gore rino rave kupera ra2014.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
South Africa inozivisa kuti vanhu vose vanga vachida kuti vange vachiwana mapepa ekushanda munyika iyi vanofanira kuzvita nhasi vakasadaro vachatanga kudzingwa munyika iyi.
Chirwere chetyphoid chonetsa zvakare muguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande naStandikile Mhlanga.
Thank you, Jonga Kandemiri and Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 31st, 2014. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Here are our top stories this evening.
The South African government says Zimbabweans who have failed to regularize their status under a special permit program will face deportation after tonight's registration deadline.
We are going to close this process down altogether. Those who have not applied will have missed the boat, and only those who had applied would therefore be eligible for the processing of their applications.
Harare City Council Health Director Chris Chonzi says local people should practice good hygiene to avoid contracting typhoid, which has once again resurfaced in two suburbs.
We have a few cases, four to be specific, that have been confirmed in Butiriro and Blenzi. We have few more suspects, but these ones are still being investigated in those areas.
And hundreds of Zimbabwean refugees facing eviction from the Central Methodist Church in Johannesburg, South Africa, by the end of today, may not be headed for destitution after all.
We'll work systematically and in a dignified manner with the people in the building and offer them the alternatives that they are. And when they are completely ready, then we'll move stuff.
The South African government says Zimbabweans who have failed to regularize their status under a special permit program will face deportation after tonight's registration deadline. Home Affairs Minister Melusi Gigaba told journalists today in Pretoria that beneficiaries of the Zimbabwe Special Permit Program found without proper documents will be considered illegal immigrants. Gigaba says as of yesterday, 208,000 applicants had been processed out of the expected 245,000 eligible permit holders.
Among those, hundreds of thousands had already been granted appointments which were booked online. And so the process of the bookings for appointments for submissions and biometric enrollments will continue until the end of February 2015. We expect that during the course of the new year, especially for those who have submitted all their documents and who have been checked against the automated fingerprint identification system of the police, will begin receiving their new permits.
Gigaba said the processing of the permits has gone smoothly compared to the 2010 Zimbabwe Dispensation Permit Program, although not all permit holders applied during this current exercise.
The numbers that we have received of about 207,000 differ very slightly from the 245,000 that we were expecting in terms of this process. This could mean that some of the people have left the country, gone back to Zimbabwe. Some of them have regularized their stay in South Africa through other permits and visas which are available in terms of the Immigration Act. As at close of business today, we are going to close this process down altogether. Those who have not applied will have missed the boat. And only those who had applied would therefore be eligible for the processing of their applications in order to receive adjudication and receive their permits in the course of next year. All our units in the department have been told of this cut-off date. So everybody understands that come 12 o'clock tonight, the DZP is officially lapsed.
South African Home Affairs Minister Malusi Gigaba speaking today in Pretoria. Commenting on the latest developments, Diana Zimbudzana, Project Coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum, tells Studio 7's Tatenda Gumbo her organization opened its doors today to accommodate all permit holders who have failed to file their applications.
Some of them didn't have valid passports, so they had to rush back to Zimbabwe and apply for new passports. Others had to apply for passports at their consulate here, but they had to wait for those passports to be issued. Others had lost their passports. Others did not know about us. They didn't know that we were assisting applicants and only knew about us last week. And since last week was mainly Christmas holidays, they couldn't get hold of us. But from yesterday and today, I've been in the office trying to assist last-minute applicants.
And how is the system working? Of course, in the beginning, there were many issues.
Yes, when we initially started, when the whole thing, the online application system started in October, 1st of October, it was very difficult. The website itself was not user-friendly, but they tweaked it a little bit. Now it's user-friendly for people who come. Even the phone calls in October, we did an experiment here at the organization to find out how long I'll be able to hold before somebody picks up the phone. And I was on hold for 1 hour, 43 minutes. And even after that 1 hour and 43 minutes, nobody from ZFS picked up. But now I've been able to make calls within 3 to 5 minutes.
That was Diana Zimbudzana, Project Coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum, speaking with Studio 7 from Pretoria.
Daniel Muzenda, Communications Manager of the Zimbabwe Migrants Association, says his organization based in South Africa will still lobby the Minister of Home Affairs to help Zimbabweans who fail to apply for the permits.
Yeah, it is a very sad issue. When it comes to the issue of the Zimbabweans who have failed to meet the deadline that they are going to be deported by the SA government, looking at the economic situation back home in Zimbabwe, the economic situation is very bad at the moment.
For those of the Zimbabweans who failed to apply, what happens next for them?
We are still waiting for the response from the Department of South African Home Affairs to see what they can do to accommodate those people rather than simply deporting them en masse. So we are appealing. We are still appealing to the SA government to reconsider their position, to be lenient with the people who have failed to meet the deadline, so that at least those people can as well get a chance to regularize their stay in South Africa.
That was Daniel Muzenda, Communications Manager of the Zimbabwe Migrants Association, speaking with Studio 7 from Johannesburg, South Africa.
My name is Given Shawamba. I stay at Lusulu in Binga District. I want to thank the Minister of Education and the Vasilis Trust by approving Tonga language as an official language within the nation of Zimbabwe. All schools which are in Binga District would tackle Tonga language at secondary education. This scenario will be faced by the people of Chief Shansali and Chief Sigalenge, also and Chief Shalinga, because they were there right in Chi, and Chi is not what we know.
Harare City Council Health Director Chris Chonzi says local people should practice good hygiene to avoid contracting typhoid, which has once again resurfaced in two suburbs. Chonzi says so far, 4 people are suspected to have contracted the disease, which killed at least 4,000 residents a few years ago. He tells Studio 7's Marvelous Mhlanganyahuye, poor hygiene and unsafe drinking water led to the spread of the bacterial disease.
We have a few cases
forward to the specifics that have been confirmed. In Buderiro and Glenview, we have a few more suspects, but these ones are still being investigated in those areas. But however, at this time of the year, we expect a seasonal variation in diarrheal cases. We expect an increase because of the rains, because of the fruit, the mangoes, the mazanges, you know, and the festival party mood where people are buying or consuming food from unregistered and uninspected premises. So we expect that upsurge in diarrhea diseases.
What are the major causes of a typhoid?
The major drivers of typhoid are water and sanitation, the unavailability of properly treated water coming out of the church. That's the first one. The second one would be uncontrolled vending on our streets. The third one would be poor personal hygiene, where you find people are not practicing good personal hygiene. They are not washing their hands before consuming food or after using the toilet. And then lastly, just the dirty environment, non-collection of refuse.
That was Chris Chonzi, Harare City Council Health Director, speaking with Studio 7 from Zimbabwe's capital city, Harare.
Hundreds of Zimbabwean refugees facing eviction from the Central Methodist Church in Johannesburg, South Africa, by the end of today may not be headed for destitution after all. This after an outpouring of support from well-wishers offering alternative housing to the immigrants who found shelter at the church after fleeing Zimbabwe and other countries, thanks to Bishop Paul Verin's big heart. Authorities secured an eviction order recently after Verin was transferred from the church to a branch in Soweto. They argued the refugees have run down the church building. But Bishop Verin tells reporter Antunga Milinkomo he will not allow forceful removals without alternative housing, adding already they have received several offers from well-wishers.
We'll work systematically and in a dignified manner with the people in the building and offer them the alternatives that they are. And when they are completely ready, then we'll move stuff, you know, and help them. I've, again, had all sorts of offers from people today, which has been rather wonderful. And so we'll see how it goes, you know.
Where are these coming from? Churches, business people, the government?
You know, from, you name it, from all sorts, you know, from some business people, from individuals who feel that, you know, they would like to participate in helping, from actually some government people in other towns. Somebody, for instance, from the Free State made an offer to me. So it's been all over the place. There's no single answer to your question.
And what's the situation like today? Are people nervous? Are they agitated?
No, I don't think so, to be honest with you. I must be honest. I hope people can trust us not to sort of abandon them and chase them out of here like animals. I really do hope so. They should know us by now.
That was outgoing Central Johannesburg Methodist Church Bishop Paul Verin on the line from South Africa with reporter Antunga Milinkomo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
A former National University of Science and Technology lecturer, Dumiso Gilbert Machazi, says he chickened out of writing the late Home Affairs and Defense Minister Enos Nkala's book after realizing that what the politician wanted to reveal about President Robert Mugabe and others was just too hot to handle. Machazi says Nkala, who was a founding member of ZANU, now the ruling ZANU-PF party, tasked him to publish the book after his death. The late veteran politician died a bitter man as he was dumped by President Mugabe. He was probably the first man to be buried at the National Heroes Acre, despite having crossed paths with President Mugabe. Machazi speaks to Studio 7 about the book and his personal fears.
It would have been better for him to be there to say, yes, I said it, knowing the courage that he lived by. It was better for him to defend it than for me, as the author, to be now be the one responsible and probably be accused of even lying in his absence.
Now, from the little that you heard from him, what can you tell us, especially about his relationship with President Robert Mugabe?
They shared a cell for 10 years.
I think, in the places where they were kept by the regime. So they became very close. They knew a lot of things about each other. There are many things Nkala knew about, a lot of things about the origin of the president, according to him. And he knew some things that were deeply personal that he had not here. I was only going to start telling you when we started writing. So unfortunately, we didn't do the project long enough for me to get there. But he knew a lot of things, and he just felt that maybe, and because of the respect I think that he had for the president, he didn't want these things revealed by him whilst the president was alive or while he was alive. So that's why I was insisting that it's better for them to be revealed after he was gone. But I felt it was unfair for me then to carry the burden of all that information and defend the truthfulness and the veracity of that information in his absence.
Now, can you tell us the little bit that he talked about the late Vice President Joshua Nkomo?
There were a number of, there were two major things. One was that he felt that people had given the late VP a lot of power, which made him not respect or listen to his subordinates.
That was former NUST lecturer Dumiso Gilbert Machazi speaking to Studio 7 on the line from South Africa.
My name is Paul Magumise. I live in Gweru, Sengane, Osho. I would like to say to almost everyone here in Zimbabwe and also almost everyone in the world, I would like to say Happy New Year. Let's get into 2015 with more joy.
Coming up,
we take a closer look at top stories in 2014 as Zimbabweans still remember the day Apostolic Faith members beat up police in Harare.
But first, we take a look at regional and international news.
The first two bodies recovered from the crash of an Air Asia flight 8501 have arrived in the city of Surabaya, where Indonesian forensic experts will identify the remains. Emergency teams have found seven bodies in the Java Sea since spotting wreckage on Tuesday, 2 days after the flight carrying 162 people disappeared en route from Surabaya to Singapore.
Search and rescue agency officials said waves of up to 3 meters strong winds and heavy rain are preventing a full air search effort at the crash site near the island of Borneo. Officials said sonar images suggest a portion of the plane is lying upside down on the bottom of the sea in an area 30 to 50 meters deep.
The global population is expected to top more than 7.2 billion people on New Year's Day 2015. According to the United States Census Bureau, this is an increase of more than 1% over the same time last year.
Following Auckland, New Zealand by an hour, Sydney was among the first of the world's major cities to welcome in the new year with a tropical-style fireworks display featuring shimmering gold and silver palm tree pyrotechnic effects. More than 1.5 million revelers crowded along the shores of the city's famed harbour in warm summer weather to watch the vivid eruption of light over the harbour bridge, opera house and other points along the water.
And officials in Gambia say President Yahya Jammeh has returned to the country a day after an apparent coup attempt.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, D.C.
Zimbabweans living and working in South Africa have described 2014 as a very difficult year for them and their families. Many have cited South Africa's economic challenges and lack of decent employment as the greatest frustrations of the year. Benedictine Hlapo talks to these Zimbabweans about the year's challenges and future prospects.
Many Zimbabweans are describing 2014 as a year that was largely full of frustrations. Zimbabwean national Holt Mhlanga, who is a self-employed builder, says the majority of his colleagues, whether employed or self-employed, faced many social and economic challenges.
The business in 2014 was very down. It was not the same like other years, because even my clients used to call me to come and do their jobs for waterproofing, building, plastering, fixing ceilings, tilings. They were just few.
Like many other countries in different parts of the world, South Africa experienced a number of economic challenges in 2014. The Moody's Investors Service, an internationally recognized rating agency, downgraded the country's five leading banks, signaling instability in the financial sector. The slow economic growth also forced the Minister of Finance to revise the expected economic growth downwards from 2.7% to 1.4%. The government cited both external and domestic factors for the subdued growth. As a result of the slow economic growth, the country could not create the expected job opportunities, and this frustrated a number of Zimbabweans who were looking for employment. But the frustration never stopped the influx of Zimbabweans into South Africa, says Nkolisi Ncube, a Zimbabwean journalist based in South Africa.
Zimbabweans still come here as their maker, but at the end of the day, they find that it's not as rosy as they thought when they left their home country. So most of them have been forced into unorthodox ways of trying to make a living here because they cannot go back home because it's even worse there.
However, some Zimbabweans say it was not all gloom and doom. About 245,000 Zimbabweans, whose four-year permits were set to expire at the end of 2014, received a reprieve when they were granted a three-year extension. But others say that disappointment did not only come from South Africa, but from Zimbabwe as well. Maonezwi Moyo, originally from Honde Valley in Manicaland, says he was upset by the outcome of the ZANU-PF Congress. Moyo says instead of the ruling party strengthening democratic principles, it has elected the country's leadership using dictatorship. Hence, he does not see anything good coming from the current leadership.
I was expecting that things were going to change, but unfortunately, ZANU-PF is fighting against ZANU-PF. I don't see any future in Zimbabwe. Things are going to be even worse.
However, others are optimistic that 2015 will bring them more chances of success, looking at the measures that South Africa has put in place to ensure meaningful economic growth in future. Reporting for Studio 7 in Johannesburg, this is Benedict Nhlapo.
Thanks, Benedict. I hope you have a wonderful new year. In Harare, our correspondent Ivan Chifera reports that other top issues in Zimbabwe in 2014 included revelations that some bosses of state-owned companies were earning salaries and allowances of up to $500,000 a day.
What also shocked many Zimbabweans in 2014 were revelations early in the year that some parastatal bosses were earning hefty salaries while not paying their workers and at the expense of services. Among those were former Zimbabwe Broadcasting Corporation Chief Executive Officer Hepson Muchechetere, who earned more than $40,000. Another parastatal boss, Chief Executive Officer Cuthbert Dube of the Public Service Medical Aid Society or PISMAS, earned more than $500,000 a month in salaries and allowances, though some of them have been fired, while others had their salaries reduced to at least $6,000 a month. The majority remain in office, and the public remains angry over the issue. Public management lecturer at South Africa's Tshwane University of Technology, Riki Mukonza, believes that those who benefited undeservedly must face the music.
These people have not been punished as I would expect as an ordinary Zimbabwean.
Following the dissolution of the PISMAS board, after the huge salary revelations, some members left their positions in government, but others like President Mugabe's spokesman George Charamba, who is also permanent secretary in the Information Ministry, and Civil Service Commission Secretary Priti Sunguro, decided to stay put. They were not immediately available for comment. Harare resident Hilda Njovu says one of the events which hit the headlines in 2014 was the assault of police officers in Budiro in May by angry members of the Johann Masowe Apostolic sect after they tried to ban the church for allegedly engaging in illicit issues like early child marriages. She explains that another incident she liked most was the imprisonment of former RIMG Independent End Time Message church leader Robert Martin Gumbura for raping church members.
One thing that interested me most was the imprisonment of the so-called pastor Martin Kumbura, who raped members of his congregation. This really shows that our rights are being respected. I liked the length sentence that he was given of more than 40 years.
In other major developments, former CBZ Bank boss John Mangudla was appointed Reserve Bank governor, taking over from Gideon Gono, who retired after serving his mandatory two terms. With just a few months in office, Mangudla introduced special bond coins to ease the shortage of change in Zimbabwe. The special coins of 1 cent, 5 cents, 10 cents, 20 cents and 25 cents are part of a $50 million bond that government secured to produce them in South Africa. However, the coins have not been well received by the public and some sections of business who view the move as efforts by government to bring back the defunct Zimbabwe dollar, which they rejected in 2009 following the spiraling hyperinflation. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Thanks a lot, Ivan. And just a quick correction. We mentioned that the bosses of state-owned companies were earning salaries and allowances of up to $500,000 a day. That's wrong. In fact, it's $500,000 a month.
And now an editorial reflecting the views of the American government.
Pledging to end the political infighting that threatened to paralyze the Somali government and distract officials from the important work of unifying the country under a federal framework, Omar Abdelrashid Ali Sharma Arke has been named Prime Minister of Somalia. Appointed by Parliament on December 24th, he becomes the East African nation's third premier in just over a year, following the removal of former Prime Minister Abdoueli Sheikh Ahmed in November due to a no-confidence vote by Parliament. The earlier removal of Ahmed's predecessor, Abdi Farah Shirdon, after a political dispute with President Hassan Sheikh, disappointed the government's international supporters and distracted from efforts to combat the terrorist group Al-Shabaab. Sharma Arke, who served previously as prime minister in the transitional federal government in 2009-2010, pledged on taking office to name an all-inclusive cabinet of ministers and address disputes through consultation and discussion. The United States welcomes the parliamentary confirmation of Prime Minister Sharma Arke. We look forward to the Prime Minister assuming office and to his prompt appointment of a capable Council of Ministers. We urge the President, Prime Minister, Parliament, and Council of Ministers to make progress toward realizing goals of critical importance to the nation, such as constitutional review, state formation, election preparations, development of military and police forces, and public financial management reforms. The United States remains committed to supporting the Somali government and people as they stabilize and rebuild their nation, and we look forward to strengthening our important partnership with Somalia.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when our host will be talking with listeners and experts about the year 2014, what were our achievements and challenges.
You can give us a call on +1 202 465 0318, or you can text us, send a message, and then we can call you right back.
Baby,
that there is the music of Mr. Flavor, the Ashawo Mix, Noah Baby, and we stepping out of the year 2014 in style. Right now we give you what we had in this show.
The South African government says Zimbabweans who have failed to regularize their status under a special permit program will face deportation after tonight's registration deadline.
Harare City Council Health Director Chris Chonzi says local people should practice good hygiene to avoid contracting typhoid, which has once again resurfaced in two suburbs.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Sithandekile Mhlanga in Washington.
And this is Chris Gande, hoping that you are getting into the new year in good spirits. Good night.
Siyabonga Chris Losthandekile lichona njani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhla ka 31 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emweni ngenjabulo nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kufanele lezi hlanganiso zontathu zihlangane. Kodwa lokho akwaze kwenzele. La ngolo wenza kwenzayo, la ngolo wenza kwenzayo. Kukanti ukuphumelela kwazo zonke lezi zontathu kuya ngokuthi omunye wenzani. Kumele bazane ukuthi wenzani bancedisane.
Abafundisa intatheli izindaba, amankampani ethula izindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba bathi kabasebenzelani ndawonye kuhle.
Kukhanya abaningi bazamile ukuthi ba-apply ikakhulu labo vele akade belawo amapermit ekubona kuma-passport abo. Sibona kufika usuku lwanamuhla bonke banelisele ku-applya.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwaze nelisile ukudindisa amaphepha azivumela ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ngesikhathi uhulumende weSouth Africa egcizelela ukuthi lamhlabe kulilanga lokugcina lokwenza lokhu. Kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lamhlanje uChris Gande weStudio 7. Njengokwethembisa kwakhe izolo usethulela ingxoxo ayenze lo wakhethwa ukuncedisa umoya umnumzana Innocent Kala ukuloba ibhuku lempilo yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abafundisa intatheli izindaba ezikolo zaphezulu ama university amakampani ethula izindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli izindaba bathi kukhona ukungahlanganiyo okumele kulungisiswe phakathi kwenhlangothi ezintathu lezi kundlela ezisebenza ngayo. Kubika uMavis Gama.
Inhlangothi zontathu zithi sesifikile isikhathi sokuba zisebenzele ndawonye zibonisana phezu kokungaphathisa ukuthuthukisa uhlangothi lokwethulwa kwezindaba elizweni ibe khona inguquko ngomnyaka 2015 hatshi ukutshona zijikijelana ngamatshe njengalokho okuyikho khona okwamanje. Linkuthazo iza ngemva kokuba sekubonakele ukuba ngempela zikhona izikhexe phakathi kwalezi nhlangothi zontathu osekubangele ukulotshwa kwezindaba ezingalolongekanga kuhle ngoba omasibhala bengazange balolongwa ngendlela njengalokho okufiswa nguZulu. Emhlanganweni lenhlangothi zonke eziphatheke kwezokukhitshwa kwezindaba oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Federation of African Media Women FAMS bekujikijelanwa ngamatshe kukhonjanwa ngeminwe kubekanwa umlando wokuba lolu hlangothi yilo olusilelayo olunye lalo lusithi oluthize yilo olungenzi kuhle. Abanye babahleli bezindaba bekade bekulomhlangano bebekhala ngoluhlu lwabaphutsha izifundo zabo ezikolo zemfundo yaphezulu lasemakolijini. Kodwa abanye babalisi abaphatha umsebenzi wokuzilolonga lezintatheli izindaba kulezi zikolo zemfundo yaphezulu bathi lanxa sebakunanzelela lokho okuthiwa ngabahleli bezindaba labenhlanganiso ezizimeleyo umlando sekuthini kuyakhulunywa nje engekho ozimiseleyo ukudinga indlela zokulungisisa lowo mumo. Bathi sikhona isidingo sokuba kuhlalwe phansi, kubonisanwe lapho kuphosiswa khona, kulungisiswe okumele kulungisiswe, isimo siguquke, kuveza omunye walaba babalisi uMnumzana Thabani Mpofu ofundisa izifundi kuhlangothi lwe-Journalism and Media Studies ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, elikoBulawayo.
Yikuthi akukaze kube lesikhathi lapha abahlangana khona bobathathu bakhulume ukuthi lapha singayenza njani. Laba abafundisayo bayenza ezabo izinto ngiyabo indlela. Ama-journalist uthi asuke laphana bayesebenza kuma-newsrooms. Kukanti ngale kuma-newsrooms labo ukuze labana ama-journalist banxa befika ngale babe lakho ukubhala izindaba ezizayenza ukuthi amaphepha abo aye phambili. Kuqakathekile ukuthi laba abatrainayo babekwazi ukuthi labana bafunani. So okukhona ukuthi kufanele lezi nhlanganiso zontathu zihlangane, kodwa lokho akwaze kwenzele la ngulo wenza kwenzayo, la ngulo wenza kwenzayo. Kukanti ukuphumelela kwazo zonke lezi zontathu kuya ngokuthi omunye wenzani, kumele bazane ukuthi wenzani bancedisane.
Umpofu uthi ngaphandle kwalokhu akaboni isiba khona inguquko ekhangelelwe nguZulu kuwona lo mnyaka ka-2015.
Khonokhu kusolana khonokhu kutsho ukuthi kukhona lapho okule nkinga khona. Kumele inkingeni sizame ukuthi ixakulule, sidinge indlela esingayenza ngayo ukuthi kulunge kusiya phambili, ngoba ukuthi sibelokhu esisolana lona solo omunye lo omunye solo omunye akusoze kuncede lutho.
Inhlangothi zontathu zivumelana ukuba kumele kudonswe kanye kanye, kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ezezindaba elizweni, ngoba zimqoka kuntuthuko yelizwe, hathi kube lokhe kujikijelanwa ngamatshe, kubhadanwa ngodaka, ikanti engekho omsulwa kule nkinga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Isizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibikwazenelisile ukudindisa amaphepha azivumela ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ngesikhathi uhulumende weSouth Africa ecizelela ukuthi lamhlabe kulilanga lokugcina lokwenza lokhu, njalo ongenelisanga usevalelwe phandle. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba uthi abalobufakazi bokuthi bese beqalisile ukulungiselela ukudindisa amaphepha abo bazaqhubeka ngalolu hlelo kuze kuyephela inyanga kanhlolanja ngomnyaka ozayo. Omnumzana Nqabutho Mabena isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Kukhanya abaningi bazamile ukuthi ba-apply ikakhulu labo vele akade belawo ama-permit ekhona kuma-passport abo. Sibona kufika usuku lwanamuhla bonke banelisele ku-applya. Yebo, yebo, lokhu basenza ama-bookings ukuthi bahambe beye kuma-interview, kodwa ama-bookings aza zaphela mhlaka February. Kodwa uhlupho lukhona yilabo abangatholanga ama-permits ngo-2010 bale proof of application. Izolo kuvunyelwene labe Home Affairs ukuthi abantu abanjalo kumele basubmite ama-applications abo or besubmite i-proof of application ukwenzela ukuthi nxa kutsha i-midnight namuhla amabizo abo esekhona phakathi ukuthi ba-applya kube le-proof. Kube sokusithi-ke after 31 sebezayenzelwa-ke ama-special reference numbers ukuthi labo banelise uku-applya njengabanye aba-applyileyo. So kusho ukuthi nxa umuntu wayethole i-receipt yokuthi wa-apply ngo-2010 kumele namuhla abe seyihambisile nge-email ku-VSF, kumbe nxa wathola i-reference number kuphela kumele layihambise namuhla ukwenzela ukuthi sokusiya phambili bese bemncedisa ukuthi laya-apply njengabaningi.
Labana-ke abavele bengazange be-apply bona kulahlelo olubakhangelayo?
Labana vele abangazange be-apply banengi okwedlula labo vele abavunyelwe ukuthi ba-apply. Yinto ehlupha kakhulu ngoba maduzane nje sokuzaqala ukuthi abantu abangekho emthethweni eSouth Africa babotshwe bathunyelwe emuva. Kuyinto esiyibona izahlupha kakhulu ngoba iningi labantu vele kabalazo incwadi zokuba seSouth Africa okusemthethweni.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iziphepheli ezedlula amakhulu amane ezivela eZimbabwe lakwamanye amazwe esihlala eCentral Methodist Church eSouth Africa ezilaywe ukuba zibe sezisukile namhla zilokhu zikhona kulindawo. Njalo isiphathamandla zithi baningi asebeveze isifiso sokuncedisa abantu laba ngendawo zokuhlala. Abantu laba bahlaliswa kulenkonzo nguBishop Paul Verin kuqala ngomnyaka ka-2000 njalo abanengi ngababaleka emazweni abo ngezizathu zombusazwe. Kodwa iziphathamandla zeMethodist zinqume ukuxotsha abantu laba zisithi le kumele kube indawo yokukhonzela kuphela hatshi eyokuhlala. Isiphathamandla lezi zithethe isinqumo lesi ngemva kokuba zisuse uBishop Paul Verin kulinkonzo zamupha umlando ukuyakhokhela inkonzo eseSoweto. UVerin utshele iStudio 7 ukuthi baningi abamtshayele incingo lamhlanje besithi bafuna ukuncedisa abantu laba ngendawo zokuhlala. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa, umnumzana Gift Iglon, yena othi lo labo baphakathi kokudingela iziphepheli lezi indawo zokuhlala.
Lathi sizama ukusebenza ngamandla ukuthi sibone ukuthi siyathola enye indawo. Besikhulume kudala namanye ama-stakeholders ngapha ukuthi mhlawumbe singathola maybe izindlu in the low density areas nendawo engaba nkudlwanya like ama-hostels lapho esingababeka khona. So we just waiting for the feedback. Besifuna ukuthi vele sesiqalise labo kathesi ngo-January.
Kungaphi kahle kahle lapho elidinga khona uncedo? Likhulumisana lohulumende, likhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo, likhulumisana labomasipala, ngobani elidinga uncedo kibo?
Sikhulumisana labomasipala. Apparently we have a very good relationship with certain municipalities around South Africa, but manje besitagete umasipala owenza njengazathi angasisiza ngumasipala weLouis Pritchard in Limpopo.
Bangaki abantu elibadingela usizo lapha?
Probably we could house plus minus 400 if they get to that number, but that's the maximum.
Wona umumo ngelanga lalamhlanje iMethodist unjani nxa uke wafika kumbe nxa usizwa bekhuluma abanye bathini abantu njengoba bekwazi ukubana lilanga labo elokugcina lamhlanje?
Hey, kukhanya kuyathusa mbijana, but I mean ngenxa yokuthi kunama assurances ambalwa kucreate a bit of a stable atmosphere. Akula kwesaba kakhulu okudlula lokho ekade sikukhangelele, because at least abantu siyazama ukuthi sithole indawo zokuba beka kuzo.
Umnumzana Gift Iglon isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa.
Bonani kuStudio 7, mina umthokozisi Sibanda, ngihlala lapha eSouth Africa kodwa ngizala le ekhaya eZimbabwe. Ekhaya kithi kuseNkayi esigabeni sesivumo ku-27 line. Ekhaya ngithanda ukubingelela ugogo wami uMasubulo, Thembane Ncubelo, umzawami uNdumiso kanye konke nomama uKhunandumiso.
ngithi bangene kuhle eminyakeni bephiphilile bephephile njalo baphile kahle. Ngibathanda bonke mwa.
Siyabonga emlaleli, siqhubeke ngembiko elisithumela yona abalaleli. Ngiphethe incwadi elandelayo, uthi umlaleli, ngithanda ukufisela abangane bami bonke impilo ende kuye 2015. Ngithanda ukufisela bonke abebandla le-MDC u-2015 omuhle, ngisithi asimeni isibindi, sibambane sekuseduze lapho esiya khona. Ngisithi njalo kwabatsha bonke, inguquko isezandleni zenu, qinani ngo-2015. Sifeze inguquko ezweni lakithi, abantu bathwele nzima. Kwabe muli yakithi abakompofu, ngithi ngenani ngenjabulo ku-2015. Ngilithanda lonke bazali bami. Mina ngingu General Trimon Pofu ose Plumtree. Ngisiphathamandla sebandla le-MDC. Ngiyabonga. Elandelayo incwadi ithi, ngenhle impilo engilifisela yona basakazi be-Studio 7, siphetha umnyaka kunjenje. Hayi, siyabonga mlaleli. Uyaqhubeka uthi, ngiyalibingelela lonke, ngilifisela umnyaka omutsha lempumela emihle ku-2015. Liqhubeke kuhle ngokusethulela indaba ezenzeka kwelakithi. Ngicela lingibingelelele abalandelayo, uMota, uGift, uFinias, uJabulani, uMasembuka, uAlois Lohead, bonke laba ngabakoncube esigabeni sesobendle. Ngingakhohlwa uNdlalelo Ncube oseVictoria Falls, lo uyincube oseBotswana. Ngibingelela Londari Spanda, uMajor Da Moyo, labo bonke engingabaqambanga ngamagama. Ngicine ngabalandeli bebandla likaZaphu endaweni zonke zelizwe. Ngithi kubo, ithuba yilo lelo, asisebenzeni bobaba labomama. Igama lami nguRafael Mavela. Incwadi yokugcina ihamba kanje, uthi umlaleli, mina nginguManuel Gaja Sidambe, ngihlala eThembisa eGoli. Ngifisela umnyaka omutsha omuhle kubazali bami emagazi enkayi. Masiphandela lomamkhothamo. Happy New Year. Siwugqiba lamhlanje ke umnyaka ka-2014, ngakho ke njengomsakazo we-Studio 7 sithe sike sinyemukule muva sikhangele amazwi abantu sikhulume labo ngomnyaka ka-2014.
Hayi, angiboni i-party splitter, angiboni isizwe yakho. Kodwa into le kayaziwa, kulabantu abafila very strongly ukuthi umhlangano hhayi ungenelwe ngezifukuto iwivo. So akazi ukuthi kuzathiwani, kodwa hhayi angiyiboni iparty split. Well, ngangikhuluma ukuthi abantu bayakhathazeka, kuyabahlupha ngesizwe ukuthi abantu bayaa, kuyabahlupha lokhu kakhulu mazibetisa abantu abanjengabo-vice president nsona okutshengisa ukuthi sezijabulile ngaphakathi. Akula constituency eyodwa lapho esingakabi le-candidate khona. Silawo ama-candidate amazi wonke, kusuka khona ne-Plumtree se-Exemptar. Kulamanye lapho kune-one khona osebevumelana bahle bathi hhayi, thina sifuna izinto zobe sisicokozela sisiya ku-primary esikufunayo ngulo, bahle bamfaka.
Unkomo wathi esephenduka engilandile ngemva kokubaleka kwakhe, uthe esephenduka bathe bexoxa lo mgabo ukuthi hhayi, kuhlalwe phansi kuhlangane. Izaphu yakhupha i-document okwakuthiwa i-United Front Concept.
Ngihlala sithi yona kuba yingozi ukuthi yona ubaba angene ebandleni sizoeseekumele epolitiki,
umama engabonakali khona besekela okuhle ukuthi umama uzabe ngathi ngaba benekindimi yeseza esendokwe yelithisi so kuwenza umama into kakhulu ebukwabe ngoba futhi umama wahlandileyo oqala ubaba la ivele ekhonfana engwe umkhokheli wabo mama uyinesiliki ngesikhathi sakhe kwapha.
Labo ngabanye babantu esenelise ukukhuluma labo lonyaka. Umsakazo we Studio 7 ulifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lobubelo. Mpilo endekini balaleli bethu liqhubeke lisisekela ngomnyaka ka-2015. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale lonyaka umnyaka esesiqhiba umnyaka oka 2014 siqala nje oka 2015 kusasa. Thumelani I text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sokwisikhathi sejaheli dala Chris Gande ngilifake ezandleni zakhe kancane esethulele uhlelo lephuma lendaba leshone lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolitshini leNust, yena owaphiwa umlandu wokuloba ugwalo lwembali kamuyi owayengumphathintambo wezomvikela umnumzana Inosinka. Ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Ngiyabonga baba uGandi, unjani wena?
Hayi, thina siphilile ngapha. Ungasitshela ngogwalo lolu okwakumele ululobe ukuthi kwaphetha njani?
Mina kangisalulobanga. Sasuka sangaze savumelana lo mhlonishi uNkala ngendlela lenhlelo okwakumele luhambe ngalo. Ikakhulu indaba yokuthi akusamelanga luphume, kumele lungaze lwaphuma yena esaphila. So kazange besavumelana ngalolo hlelo. So angazi ukuthi bewaqinisekile omunye, kodwa mina lanxa sasesixoxaxoxile kangisalubhalanga.
Ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi kuyini kakhulu ayehlose ukuloba ngakho, kumbe sithi thina lokhu akuphakulela khona okulutshwane?
Kwakule nto eyithize. Enye into yazange khona kwakuyikuthi yena lo baba uNkomo baxabana ngayo, baxabana ngaphi njani. Okunye kwaba yikuthi lokuba kwakhe sejele ehlandawonye lo president weZimbabwe obusayo njengamanje, lokuthi ke ilizwe selithethwe kulodaba lo Brown abantu baningi bahita bathi nxa bekhala bakhale ngaye ngalo, ukuthi aveze laye ukuthi kolwakhe uhlangothi yena wayemi njani, wayecabangani ngakho konke lokhu.
Yena ngokutsho kwakhe uthi kati vele babe bangani lo muyi umnumzana Joshua Nkomo.
Kwakuyizinto zangekhaya. Kulo kukhona lapha umuyi amosha khona isihlobo esiseduze kakhulu. Basebesenza lokho okuthiwa ngesindebele ikufungelani joy. Angazi kodwa abantwana baza kuzwisisa kodwa abantu abadala bayakuzwa. Wafunga ke umfoka uNkala ngoba uNkala ngithi uNkala laba ngabantu abasuka eSwazini bachithwa ngamadlamini lawa yabasebusa kathi seSwazi laba basemalangeni basefunga ke ngamaSwazi ukuthi hayi nxa unkale nxa unkomenze lokho yena uyafunga ngamaSwazi akibe ukuthi hayi ngeke unkomali busile
ngobudlelwane wakhe unkala lo mongameli Mgabe wathi yena buhamba njani ngokutshela kwakhe
hayi wayithatha sibeso sakususela lapho uMgabe besebenzisa sokufonyizani zana wayehlala esithi ukuthi yafonyela emzini wakhe eHighfield eHarare kuthiwa kuyini sase eHighfield eHighfield eHarare before uMgabe wayengekho kwakunabanye especially abantu abayiseduze labo kakhulu nguTekiri lomunye owafele imota zeWillowville kwakuthiwa nguNyagugu yibo abantu ababeseduzane bayifoma la olaba lo osengu-current vice president lo abesengabafana abancane yibo ababelindile phandle bekhangela amapholisi angazachichitha umhlangano so-ke baba lobudlelwano babaseduze kakhulu ngoba bobabili abantu abathulayo ababekhonisa nto umuntu angahlala nje azifilele elong efunda incwadi so ngabantu abaphilisana sili bahlala tokisisinye akonoko dlela akwaseamathumi iminyaka efikaitshumi ehlala bendawona so le nto eziningayo ezazi ngaye ezingaphakathi ezasezaqasa ukuzikhuluma nxa incwadi sibhalwa but ngumuntu ababezwaneni kangako awatsho lokuthi bembiza bona babeboneni okuhle ngaye okunye ke wayeseteka hhayi uzisiza kukhuluma ke nxa sesibhala incwadi okwenzelapho kwani konke ayekwazi ngomongameli konke wayeza kukhuluma ekubhala incwadi pho-ke asisalitholanga ithuba ngingakuthi kasisavumelananga ukuthi kuzathiwayo ekugcineni kuze kwaba sekugcineni kwempilo yabo la nxa bebengasakhulumisani kwansuku zonke yena lo mongameli hhayi babe ngabantu ababehloniphayo so kwakulezinto ayezazi ngoba ngiyamela ngingapho kuhambe ezikhuluma emaphephandabeni but ayesiduza azikhuphe encwadini angitili ke nxa sofike leso sikhathi sokubhala
ya kugwalo
azisadikidwanga-ke ngenxa yalokhu ukuthi ngathi nxa kuthiwa incwadi yangikhwala khona kwaba sobala ngithi ha malumami ngoba ngangithi malumami-ke nxa incwadi ingeke yaphomophila besosala mina sengiyidifenda ngokuthi yine ngiyilobile wena ungasekho hhayi ngeke mbona yathi kakusuze kube ku
ena esakhula emncane kazange afake na imbali yakhe akutshele ngayo
hhayi okokuzalwa kwakhe ngumzoma ube lokhu uzeni lapha emathestini hhayi konke lokho sakuthinta nje ngusedlula wayeza ngipha idithele yabafowabo bonke labantwana babafowabo aqeda impilo yakhe yonke ezama ngakho konke okusemandleni kwabo futhi lawo mandla ayelawo abe liqinisa ukuthi labo bayathola itshontsho elizweni lelithe lakhe likhulile wayengumuntu abamzondayo labangamzondiyo kanti unkala wayengumuntu owayevikela umndeni wakhe kakhulu wayengafuni ukubona umuntu wakibo emoshakali labafowabo ababengamthandi ngenxa yokuthi wayeyingxenye yezani kazange abazonde babagxeke wasebenzisa amandla kuthi abachithe abanye ngabantu ababulalisa uyise ngesikhathi uma sesahambile isikhathi sesebhubhane ngenxa yakhe kodwa elamandla ukuthi wayengabalandela abafowabo ababhubhisa kodwa kazange akwenze
hhayi kuyezwakala la isikhathi sesingasavuma ungavalelisa abalaleli
hhayi balaleli Sethemba njani ikhisimusi sedlulile lizananzelela emgwaqweni lapha lihamba kungabi nangozi bantu umnyaka omutsha umuntu aze awubone athokoze nsuba kwabo aphinda chitheke ophinde kuye lapha abantu abasebenza khona siyalithanda uNkulunkulu alisempilweni zenu lonke
lo-ke bekungumnumzana Dumiso Gilbert Machazi owayefundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba igama lami nguChris Gande lilani
siyabonga Chris Gande ijahe litala ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba
Buckle up, Jimmy's on in my hands.
Shigubu Shigangovu ingoma emnandi ingoma yehouse iqhiba uhlelo lwethu lamhlanje ayike selifisela umnyaka omuhle omutsha omuhle olichukela zihlobo esithandekayo asidibaneni ngomnyaka ozayo ngisho kusasa phela ngoba siyabe sesiku 2015 olivalelisayo yimi owenu ontungamelinkomo lilale.